manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsetsenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu chikunguru 27 2022 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vashandi vehurumende vakawanda voenda kumabasa kunyangwe vanga vati vari kuzotanga kurangwa mabasa nhasi vachinyunyuta nemari dzemihoro. Biri rekuvandudza mutemo wemashandiro emasangano akazvimirira oga riri kushorwa neUnited Nations nemasangano akawanda anorwira kodzero dzevanhu munyika nekunze roendeswa kudare reparamende. Studio 7 yotarisa nezvedambudziko revanhu vakarumwa nemapere kumasvingo. Indwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Biri rekuwandudza mashandiro emasangano anoshanda akazvimirira reprivate voluntary organizations kana kuti PVO amendment bill rave kuongororwa nekomiti yeparamende yezvemutemo yeparliamentary legal committee kuti aripokane nebumbiro remutemo here mushure mekunge gurukota rezvekugara zvakanaka kwevanhu mushinafundo Paul Mavhima vavandudza biri iri. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura muNational Assembly, vamavhima vakati vakavandudza dhiri iri kuti rinyatsojekese kuti masangano anoshanda akazvimirira achanyoreswa sei, achishanda sei uye kuti achahidzana sei nehurumende. Vamavhima vakatiwo vanofara nemamiriro aita dhiri iri vachiti ravewo kuburisa pachena kuti mabasa evanopfurikidza mwero pamwe nevanofambisa mari zvisina mwero achadzivirirwa sei. Asi masangano anoshanda akazvimirira anoti hapana chikuru chashanduka. Mukuru anoona nekufambiswa kwezvirongwa musangano reVeritas Valizwe Jamela ndemumwe ane muonero uyu.
Maamendments aminister pane paanopa zvavo tsanangudzo pakanga pasinganyatsonzwisisika, asi zvekare rinongosara risina pane zvimwe zvatisingagutsikani kuti zvitsanangurwe zvinongosara zvisinganzwisisiki. Kisomuenzaniso hazvina kujeka kuti kana zvichinzi material change izvo zvakanyorwa muchikamu chechitanhatu zviri kumboreva chii chaizvo chaizvo.
Sachigaro weCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa vaudza Studio 7 kuti hapana chakanyanyochinjwa navamavhima uye vati vakatosimbisa zvagara zviripo.
Saka minista zvinhu zvizhinji zvavaisa vatombotibata tisina kutombotarisira zvinhu zvavangounza vasina kumbounza kuvanhu. Asi zvinhu zvataitarisira kuti zvigadzirwe zvokuti masimba ari kupiwa minista kana rejestra asavandise zvekuti mune mamwe maclauses ari mubhiwo asina kunyatsa kutariswa nekutsainwa zvakanaka semuenzaniso kuti chinonzi national interest chii, semuenzaniso chinonzi political lobbying chii.
Vanotiwo kana bhiriri rikapasa sezvariri vachaenda kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vomukumbira kuti vasarisaina, asi vakati havaoni vachibudirira panyaya iyi. Nekuda kwaizvozvo vatiwo vachaenda kumatare vachipikisa mutemo uyu.
Taifanira kunga tine mukanazve kuita advocacy yedu tichikumbira president kuti vasasaine bill iri sezvakamboitwa navamugabe, asi tiri kuona kuti president Mnangagwa vatoriwo ndo vari pamberi kutoti bill iri ngarikurumidze kuuya kuhofisi kwangu ndiri saini. Saka mukana iwoyo waita mushoma. Zvichingoonesa bedzi kuti hurumende yaMnangagwa yakutoitira vagari venyika ne suwe massive society ne ma trade union ne ma church kupfuura zvanga zvakaitwa namugadzi
vachinyora mupepa nauri Sunday Mail masvondo adarika vamunangagwa vakati vari kuda kuti bhiri iri ripasiswe vachipomera masangano akazvimirira mhosva yekushanda nehurumende dzekunze kuda kupidigura hurumende yavo vanokokera nhengo dzebato reCitizens Coalition for Change mudare paramende vaprosper Mutseyami vaudza Studio 7 kuti bato ravo haritsigiri bhiri iri
hazvisi zvinhu zvakanaka takatarisa nenyika nemakore atakurarama izvizvi tinotarisira kuti utongi hwejikerere hunge huchikwanisa kupa mukana kumaorganizations dzakadaro kuti zvinhu zvinge zvichibatsirika munyika medu zvichifamba tichishanda mune zvakanaka
asi vanokokera nhengo dzezanu PF National Assembly vapupurai togare pi vachiti vanoritambira
dambudziko nderokuti kana uchiziva kuti uri kuuya uchingoita zvinhu zvako zvaunenge wavinga chaizvo zvisingarambidzwi kuti uite kana uchitabasa iroro zvinoreva kuti haufani kutombotarisa mutemo iwoyo nokuti haunei nawo uye haukubati
vaimbove mutungamiri wenyika varobert mugabe vakaramba kusaina bhiri rakaita seiri muna 2004 mushure mekunge masangano anoshanda akazvimirira achema-chema kuti raityora kodzero dzavo ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla.
Vashandi vehurumende vakawanda nhasi vanga vari kumabasa munyika yose kunyange hazvo rimwe remasangano anomirira vashandi ava reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions ranga raita kurudziro yekuti varamwe mabasa nhasi nemangwana vachitsutsumwa nemari shoma yavanoti vari kutambiriswa. Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Ongororo yaitwa neStudio 7 muHarare yaratidza kuti mahofisi ehurumende mapazi akasiyana-siyana, zvikoro pamwe nezvipatara zvanga zvizere vashandi zvisinei nekurudziro yakaitwa nesangano reZikops 2 yekuti vasaende kumabasa kwemazuva maviri kutanga nhasi. Mune mamwe maguta akaita seBulawayo, Chinoi, Gweru, Mutare neMasvingo zvinonziwo zvange zviri zvimwe chetezvo kunyange hazvo vamwe vashandi vashomanana vasina kuenda kumabasa. Mutauriri webazi rezvedzidzo vachaungana ndoro vaudza Studio 7 kuti varayiridzi vange vari muzvikoro.
Tinonzwa manyukunyuku kune kuuya kwaita varayiridzi muzvikoro zuva ranhasi vachiratidza kusaterera vanovatungamira vamwe vanovati vasauye kubasa. Zviri kuratidza izvo kuti varayiridzi vedu vane chido chekuti ivo vape dzidzo yemhando yepamusoro-soro muzvikoro zvedu zvose.
Asi murongi womisangano musangano reZikops 2 vachausi chinosengwa vatiwo vafamba muzvikoro zvakawanda vakaona kuti varayiridzi vane chitsama havana kuenda kumabasa.
Zvikoro zvatafamba so far zviri kuratidza kuti a number of teachers havana kuuya kubasa musvana nhasi vaterera.
Asi vatenda kuti vashandi vazhinji vaenda kumabasa vachipomera vazhinji vevaenda kubasa ava mhosva yekuita zveuori munzvimbo dzavanoshandira kuitira kuti vawane chehuviri sezvo mari dzavari kutambiriswa nehurumende dzisiri kuvakwanira pakuraramisa mhuri dzavo.
Mweya wadyarwa nehurumende muvashandi vayo wekuti vanotambira mari dzisingakwani uchanetsa nyangwe zvikazonzi hurumende yazokwanisa kubhadhara vashandi. Magovernment services achanetsa kuti vanhu vangomaona for free nokuti vashandi vehurumende regardless kuti vachazowana mari. Nyaya yemweya wouori wekuti munhu andongoenda kubasa kuti ndopandiri kutongofumbudzi inongofuriro painenge yakasungirirwa uchanetsa kupedza. Hurumende dai yanga yakasika kugadzira zvimo zvevashandi vayo kuti pamwe zvingada kuderedza uori urimo muhurumende.
Mutungamiri werimwe remasangano evarayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vatakavafira Joe vati vashandi vehurumende vanofanira kutambiriswa nemari yekuAmerica uye hurumende haifaniri kungobvisira vashandi mari pasina tsanangudzo dzakakwana.
Mari ngadzidzorere padzadziri tobva 2018 asi vatasvika varayiridzi vaitambira mari inoita iyo US$540. Chimwe zvekare ndechekuti kune madeductions asingazikamwi kuti akauya sei atinongoona ava pamapayslip zvikuru sei avarayiridzi. Saka vashandi vehurumende vanoda kuti madeductions aya amiswe uye vakatorerwa mari vadzorerwe. Kana pane vanenge vachinzi vakakanganisa chiripo ndechekuti vanoda makuhearing. Poita determination, then after determination poita penalty.
Studio 7 yabatewo gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima avo vati vafara zvikuru kuti vashandi vaenda kumabasa.
nyaya ye massive servants inyaya yatinofanira kuti tirambe tiri pane negotiation table navo ndizvo zvandakavaudza kuswa ndakasangana navo vari ma unions ese akabatata tichasangana navo zvakare muchinguva chidiki diki chinotevera saka dai vabva zvavo panyaya iyoyo yekuru ita ma stairway yekuita ma strike taenda pa kunge tichitaurirana nekuti ndo zvatagara tichiita
nekune rumwe rutivi vashandi vehurumende vanoti hapana chiri kubuda kunaurirano dzavari kuita ku National Joint Negotiating Council uye vanoti kana vapedza urongwa hwavo hwekuramwa mabasa kwemazuva maviri huchapera mangwana vachazokanda mapadza pasi zvachose muna Gunyana ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Frank Chikowore.
Mumwe mukuru wemapurisa Assistant Commissioner T Mushoriwa vanonzi vari kuboka reCID vanyora tsamba irumawo kweStudio 7 kugweta rinorwira kodzero dzevanhu amai Beatrice Mutetwa vachiti vatanga kuferefeta nhengwe zano PF vaAbuton Mushayanyika. Vari kupomerwa mhosva yekukurudzira kuti mutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa mhuri yavo pamwe nevatsigiri vebato ravo vapondwe. Vanonzi vakataura mashoko aya kuvatsigiri vezano PF paRampopo Hills kumberengwa uye vari pavhidhiyo iri kutenderera pamadande mutande. Amai Mutetwa vakatumira tsamba nezuro kumapurisa kuNational Peace and Reconciliation Commission kuZEC uye kuZimbabwe Human Rights Commission. Taedza kubata vatauriri veZEC neveNPRC asi vanga vasiri kudaira nharembozha dzavo kana kupindura mivhunzo yatavatumira. Asi mapurisa mutsamba yavo avimbisa amai Mutetwa kuti achavaudza matano avanenge vatora. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutewedzeri wemutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaOstalos Gift Siziva.
Tsamba iyi tinoigamuchira ndozvatinotarisira kumagweta edu maguru achifambira nyaya dzedu atibetsere nenyaya yekuti the threats on the life of the president hachisi chinhu chatinotora likely sebato uye semacitizen eZimbabwe nekuti hakuna munhu ane monopoli yeviolence munyika muno uye hapana munhu anoti tiswaridzire nyika. Nyika ino ndeyetu tese. VeZANU vanofanira kuziva izvozvo kuti CCC imovement yeruzhinji imovement yevanhu and they cannot wish us away. Saka zvavanenge vachitaura vari kumarali ndosaka tichitotora chinhano chekuti timusuwe.
Nechikonzero cheiva Sizivo?
Nekuti ainakirwa achifarisa ari kurali achithreatena life of our president and ese state anaye kumatare manje. Anenge asina vanhu vese vanga achinawo achiita zvavanenge vachifunga kuti inyaya dzekujoka nyaya dzematongero enyika dzinoda responsible leadership. No problem yeZANU, no quality leadership yatiri kuwana from ZANU. Vanhu vanenge vachifanira kuti vakaretire tichitungamira nyika kwete kuswera kushoropodza vanhu kana kuinsaita vanhu kana kuda kuuraya vanhu. Politics is about exchange of ideas. Zvinoda kuti ava nemazano ari nani kuti nyika iende mberi vapiwe nano yekuti vatungamire ndozvinotarisirwa kwete kuswera kutuka vanhu nekushoropodza vanhu. Kana une maideas ako huya kumberi umapresente. But ZANU yakuritora violence nenyaya yekuti vari kushamisika nekubvundwa kuti CCC yatekeshera kumanyika yanguva yelo kwese kwese. Saka ndonyaya dzati kufambira and tabva kumatare ikokoko tikutoudza vanhu vedu kuti macitizen ane obligation yekuti abatwe asare ndokumapurisa yatinoti citizen arrest.
Nechikonzero chei hazvizokonzere kunetsana here zvakare zvivasizivo?
Tingaregi munhu achiita imbombengo nenyaya dzematongero enyika achiita kujoka neupenyu because life is sacrosanct. Hachisi chinhu chatinotarisira from vanhu vanenge vachitungamira. Let us differ with tolerance. Let us differ with dignity. Ndozvatinotarisira.
Mutevedzero wemutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaOstalos Gift Siziva vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. vamwe vagari vekuzaka mudunhu remasvingo vari kutyira upenyu hwevana vavo avo vavaiwo kuperekedza kuzvikoro sezvo nzvimbo yavo yarura mapere ayo anonzi ari kuuraya zvipfuwo pamwe nekuruma vanhu. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi zvizere.
Vagari vemunzvimbo dzakaita sekuchipinza kwanyakunhuhwa nekwabota vanoti vari kugara vakabatira hura maoko kubva zvakarumwa vamwe vagari vatatu vemhuri imwe chete sondo rapfuura vakakuvara zvakaipisisa. Vatatu ava vemubhuku rekwamapfumo kwaishebota vanoti varwativenga Maroi varobert Maroi nemudzimai wavo amai Muchaneta Munodya vari kupora vari pachipatara chemasvingo General Hospital apo vakarumwa nemapere avaidzinga vachida kudya mombe dzavo mudanga. Studio 7 yashanyira varobert Maroi nemudzimai wavo muchipatara asi vatadza kutaura navo sezvo vanga vachirwadziwa. Mukoma wavamaroi vatimoti Maroi vaudza Studio 7 kuti mudzimai wemunyina wavo akadimburwa maoko ose maviri nemapere.
Yes, vatatu vari muno mugeneral, vaviri vari muno mugeneral hospital kumasvingo, one baba wokuzvara vana vakasara ku St. Andrew hospital vakazodimburirwa muno mugeneral hospital. Asi condition tiri kuona zvine sanduko but hasati zvanyatsotijekera nokuti vachiri kungoramba vachirapiwa. Tine tarisiro yekuti vanoita zvakanaka.
Mumwe wevagari ava ambuya Yehudha Dzoro vati izvi zvave kuita kuti vaperekedze vana kuchikoro nekunovatora zuva nezuva kuti vasarumwe nemapere.
Ini ndinogara kuzaka muraini rokwamasinde kana kuti kwapanhope kuchipanda kana kuti pacherechere mapere arura zvachose zvokuti tina rugare. Takaganhurana nachifibota pane Rwizi runonzi Mushavhuku anorura imomo achidya mombe achidya mbudzi nevanhu chaivo vava kutorumwa ende takutosiyira upenyu hwavana nechikoro zvokuti vana vechikoro vava kutoperekedzwa kuchikoro munosiya mwana dzeni mugotevera munotora.
Mapere aya anonzi ari kuuraya zvipfuwo zvinenge zviri mumatanga usiku. Mumwe mugari wekwanyakunhuhwa vaedward Njiko vanoti vamwe vana vakatombomira kuenda kuchikoro nekudaro hurumende pamwe nebazi rezvemhuka munyika vanofanira kugadzisa dambudziko iri.
Zvaka tisingasimaperi arura zvisingatombobvipi tina kutova upenyu hwedu hwatovapanzvimbo zvisingatomboiti tikutotya event vana vedu vachibva kuchikoro nekuti ari kuonekwa event masikati.
Dambudziko rekunetsana kwemhuka dzemusango nevanhu riri kuramba richikura munyika apo zvikara zvakaita seshumba zviri kuonekwa munzvimba dzinogara vanhu. Izvi zviri kushungurudza vagari vekumwe Nezi avo vari kuoneswa nhamo neshumba mbiri munzvimbo mavo dzinofungirwa kuti dzakabva kugona rezvo National Park. Vagari ava vakaita savaLand Mo Mpindimbi veparutenga Growth Point vati bazi rezvemhuka nehurumende riri kutadza kubata shumba idzi dzava nesvondo nhatu munzvimbo mavo.
Isu sevagari vekuno Mwenezi kurutenga tava kugara tichitya takabatira ura maoko nekuda kwezvikava izvi zvakakurarama pamwe nesu.
Sangano reZimbabwe National Parks and Wildlife rinoti riri mubishi kuti ribate zvikara izvi kana kuzviuraya kuti zvisauraye vanhu nezvipfuwo kuzaka neMwenezi. Mutauriri webazi iri vatinashefarawo vati
tichiripo hatiuzi vati vakawanda zvakadii kuti vanhu vachiriko.
Sangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwezviwanikwa nemhuka refauna and flora Zimbabwe kana kuti Farflow Zim rinoti kunetsana kwemhuka nevanhu munyika kuri kukonzerwa nenyaya dzenzara pamwe chete nekuparadza kwenzvimbo dzinochengetedzwa mhuka. Zimparks yakaudza Studio 7 kuti iri kubvisa mhuka dzinodarika zviuru zviviri nemazana matanhatu 2600 kubva kunzvimbo dzekuchamhembe kwenyika uko kune nzara yakakonzerwa nekushayikwa kwemvura yekunaya vachidziisa kumadokero kuti dzisanetse nekutsvaga chikafu zvinozoita kuti dzinetsane nevanhu. Dzimwe mhuka idzi dzinosanganisira shumba, nzou, makava pamwe nenyati. Zimparks inotiwo vanhu makumi mana vakaurayiwa nemhuka dzemusango mumwedzi mitanhatu yegore rino chete. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Kunyange hazvo hurumende iri kuti iri kuedza kumisa vanhu kuenda kune dzimwe nyika dziri kuMiddle East dzakaita seOman neKuwait uko vari kunyeperwa kuti kune mabasa ane mari zhinji asi vachizoguma vobatwa senhapwa kana kubatwa chibharo, madzimai akawanda munyika anonzi achiri kuenda kunyika idzi. Bazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica rakaburitsa gwaro rekubatwa kwevanhu senhapwa kana kuti trafficking in persons report mwedzi uno richiti Zimbabwe haisi kuita zvakakwana kumisa dambudziko iri zvinosanganisira kudzika mitemo inoranga vanoita izvi nekupa zvikwanisiro kune vanoda kurwisa dambudziko iri. Asi vachipindura gweta mubazi rezvemukati menyika amai Priska Madzivirire vakati hurumende iri kuedza nepainogona napo pose kumisa dambudziko iri. Mukuzeya nezvenyaya iyi Marvelous Musanganya uye weStudio 7 abata mutungamiri webato rinopikisa reLead muzvare Linda Masarira.
Zvakati kushira kuti hurumende yeZimbabwe ikwanise kuva nemaprograms avanobudisa kunyanya pamaradio pazvivhitivhiti uye zvakare nepamaterevhizheni apa vachidzidzisa vana veZimbabwe kuti vasarambe vachitsotswa nenyedzi kuenda kunyika dzakaita sana Oman vachinzi kune mabasa asiko, nekuti kana vachike vasvika ikoko vari kunotorwa voshandiswa kuita mabasa echipambi, kuita mabasa ekuvatiswa nevarume vasina abhadha zvakare vachimbunyikidzirwe chero kodzero dzekurapwa chaidzo. Tinoona zvakare kuti hurumende yedu haisi kutora donzvo rekuti igone kunotora vana vese veZimbabwe vari kushungurudzwa nekutambudzwa vachiramiswa munhapwa vari munyika dzakaita sana Oman. Chikuru chiripo chava chekutoti chitsvambe chava pane mwana wese wemuno muZimbabwe, chizvarwa chese chemuno muZimbabwe, kuti tigone kunosimuka nezwi rimwe chete, titaure pamwe chete, tigone kunobatsira vana kana nemadzimai vari kumbunyikidzirwa kudziro dzavo vari kunyika yeOman. Zvakakosha kuti tigogona kubatana tidzidzise nevese vari kufunga kuti kuenda kunze kwenyika kuchava paidambudzo nepundutso.
Zvirongwa zvipi zvamunofunga kuti hurumende ingaite kuti ikwanise kuti madzimai awanewo cheruviri vasawanikwe vachizotorwa mwoyo wekuti vaende kunzvimbo dzakadai seOman uko kunonzi vari kumbunyikidzwa kodzero dzavo?
Tinokurudzira bazi agriculture kuti rigone kunopawo madzimai mukana wekuti vagone kunozvirimira vachizviitira mabasa emaoko, kuti ivo vagogona kuraramisa mhuri dzavo vasingafunge zvekuti vaende kunze kwenyika ikoko kwavari kupedzisira vachinoitiswa mabasa asina ruramo. Zvakakosha zvakare kuti ministry yemadzimai igone zvakare kunouya nemaprogramu ekuti vagone kunobatsiridza madzimai nevanasikana kuti vagone kunowana chouviri nekuti vagone kunochengetedza mhuri dzavo. Zvese izvi zvakatikoshera kuti tigone kunochengetedza upenyu neutano hwemadzimai ezvizvarwa chemuno muZimbabwe.
Mutungamiri webato rinopikisa reLead muzvare Linda Masarira vari parunhare muHarare naMarvelous Musanganya uye weStudio 7. Vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama vaburitsa nziyo uye mabhuku avanenge vachiverenga nekuteerera munguva yezhizha. Pane mimhanzi yavati vanenge vachiteerera pane vaimbi vekuNigeria vana vanosanganisira Burna Boy, Tems naFills. Vamwe vaimbi varipo vanosanganisira Beyonce, Kendrick Lamar, Drake, Rihanna nevamwe. VaObama vanoti vanodzidza zvakawanda kubva kumhinduro dzavanopiwa nevanhu pose pavanoburitsa zvavanenge vachiverenga nekunzwa, vachiti mimhanzi inobatsira kubatanidza vanhu. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanonzi havacharwari neCOVID-19 mushure mekunge vavhenekwa navana chiremba vavo nhasi. Asi vati havo vachaenderera mberi kwemazuva mashanu vachigara pavo voga. Biden vakabatwa nechirwere ichi nemusi wechina svondo rapera. Gurukotaro zvekudyidzana nedzimwe nyika muRussia, vaSergei Lavrov nhasi vashora nyika dzekumavirira vari muEthiopia apo vapeta rwendo rwavo rwekushanyira nyika ina dzemuAfrica. Russia iri kutsvaga rutsigiro kubva kunyika dzemuAfrica zhinji dzacho dzakaramba kushoropodza nyika iyi nekuda kupamba Ukraine. Rwendo rwavo rwauya kuAmerica yati ichabatsira Ethiopia nemari yechidimbu chebhiriyoni yemadhora kurwisa nzara munyika iyi. Valavrov varamba zviri kutaurwa nenyika dzekumavirira kuti nyika yavo iri kukonzera nzara pasi rose nekurambidza Ukraine kutengesa zvirimwa zvayo.
Pretoria ndine saloon yandakavhura inoti Golden Hour Saloon. Matinotengesa imo mabrasleti, madouble drone nemaperuvian. Saka tinotenga vhudziroro togadzira mawiki. Tagadzira mawiki tine vasikana vanotibetsera. I think vanokwana kuita 5. Vamwe ndevanosona, vamwewo ndevanoruka, vamwewo ndevanozopisa pisa mawiki tichimagadzira. Then tozomaisa pamapeji edu eFacebook kutanga kumatengesa.
Saka mawiki ndiyo yamune muchitengesa mari wiki imwe chete.
Zvinodipenda kuti wiki yacho yakaita sei. Tine lowest price yatinotengesa mawiki inoita 550.
Chii chakaita kuti musvike pakutora danho irori?
Tikaona kuti vakadzi mazuva ano zvatinoda, tinofarira kugadzira musoro. Tinofarira kuchinja mahairstyle emusoro ende vanhu mazuva ano vakuda vhudzi original. Nekuti unogara naro makore unaro ende vanhu vazhinji vachafarira zvekurukwa musoro vakungofarira kupfeka mawigi. Saka ndozvatakasvika pachinhanho chokuti ngatidini ngatigadzire mabrasleti wekuti unogara naye makore unayo unokwanisa kuti uibleache, unokwanisa kungoichinja, unokwanisa kuitela zvese zvaunoda kukwanisa kuita nayo. Nekustaila even malace front.
Zvinhu zvamaita muri kuZimbabwe here kana kuti makazodzidzira mamwe muSouth Africa?
Takatanga nichiita kuZimbabwe, but kuZimbabwe taingoita zvemungoruka ari mabraids nezvimwe. Isi pandakazouya kunoku ndopandakatanga kuita zvese mabraids nemawis. Saka brand rangu charakanakira futi kabhozi ndinoode mawiki acho kuChina. Handimatengi munomu, emunomu acho mamwe acho anenge asingaiti. Saka ndinotoodha kuChina then tomamirira obva azosvika nopatinozomaprocesa tichimagadzira tomatenga ari mabhandosi kuChina then tichitozomagadzira obva aita mawiki.
Zviri kutambirwa sei nemacustoma yanyu? Uye macustoma yanyu vanhu vekuZimbabwe chete here kana kuti maari macustoma vakangosiyana siyana muSouth Africa imomo?
Ndakutengesa kweso makasoma vari kufara zvisingaiti bhozi. Vamwe vacho vanokuprefera kuya kusaluni kani panika vachinji vanogara muPretoria kana kuti muGauteng. Then tine maclients akawanda, amwe acho ndeye kunana Eastern Cape, Cape Town. Kwakangosiyana sematima naese nyika muno muSouth Africa tinosupply.
Tinoona kuti basa ramuri kuita muSouth Africa iri nderimwe remabasa ari kunyunyutwa nawo nezvizvarwa zveSouth Africa zvichiti vekuZimbabwe vari kutitorera mabasa. Vari kuzvitambirawo sei izvi?
Zvandingangotaura maererano nekuti vari kuzvitambira sei handingazivi hangu, because kazhinji kacho vanhu vemunomu zvemusoro kazhinji kacho havasifariri kuzviita. Kazhinji kacho vanotoprefera kutenga mawiki kune vanhu vekunze. Ndisingazivi hangu kuti wai, but vanoprefera kutenga mawiki kune vanhu vekunze.
Totarisawo zvamuri kuitawo zvimwe zvekubatsirawo madzimai. Mune vamuri kubatsirawo here kungava kudzidziswawo vasiri vashandi venyu kuvadzidzisawo mabasa iwayo?
Tine vanhu vakawanda vamwe vatinodzidzisa.
Mashoko amungasiyira vana veZimbabwe vakateerera pane ino nguva?
Zvandingakurudzira hangu kune vanhu vakateerera, vakanditeerera, mabasa emaoko. Ndinokurudzira kuti vatiite mabasa emaoko. Zvakafanana chero ini ndikanzi ndazobuda muno muSouth Africa ndaenda kuZimbabwe kana kuti ndaenda kumwe kune imwewo nyika, basa rangu riri maoko. Zvandichangobva nazvo ndingoenda nazvo kana kune imwe nyika ndingosvika ndichingovhura kuti saloon. Saka at least ukaanatso kugonawo chimwe chinhu chemaoko chero kwauchaenda, uchangoenda uchingoita izvozvo.
Vanga vari amai Tavita Dliwa vechikerema, vanove muridzi wechitoro chinoruka misoro pamwe nekutengesa zvinodiwa mukugadzirwa kwemisoro cheGolden Hour Saloon chiri mukati meguta rePretoria muSouth Africa. Taita navo muhurukuro yatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk cheDiaspora Forum na 8 PM, apo tiri kuita hurukuro nezvisarwa zveZimbabwe zviri kune dzimwe nyika nezvekuratidzira kwevashandi vehurumende uye nyaya yekukurudzirwa yekuwandudzwa kwemutemo yekuvhota. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vashandi vehurumende vakawanda vanoenda kumabasa kunyange vanga vati vari kurangwa mabasa nhasi namangwana vachinyunyuta nemari yemihoro yavari kutambira. Mapero orura kumasvingo achiruma vanhu nekuuraya zvipfuwo nguva ino. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kwezakusihlwa Mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 27 kuNtulikazi 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ababalisi abezempilakahle abagoqela abongi labodokotela kanye lezinye izisebenzi zikahulumende ezichiyeneyo bahambile emsebenzini ngobunengi kobulawayo njengenhlala yenza njalo bekungakhanyi ukuthi kuloku
izisebenzi zikahulumende eziningi zihambile emsebenzini namuhla lanxa nje inhlanganiso ezimelayo eZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions ibithe kumele zisihlalele ngekhaya zikhonona ngeholo eliphansi. Amapolisa athi asephenya udaba lokwethuselwa ngokufa komkhokheli we-TCC umnumzana Nelson Chamisa lilunga leZANU-PF u-Abdon Mashanyika. Uzulu wakobulawayo ukhala ngengcekeza esigcwele ndawana yonke elakho ukudala imikhuhlane. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izisebenzi zikahulumende eziningi zihambile emsebenzini namuhla lanxa nje inhlanganiso ezimelayo iZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions ibithe kumele zikhalale umsebenzi zikhonona ngeholo eliphansi. Ukukhalala umsebenzi lokhu ngokwensuku ezimbili okugoqela kusasa. Kodwa ukudingisisa okwenziwa iStudio 7 endaweni esifana leHarare, eChinoyi, eGweru, eMutare, eMashingo lakwezinye indawo kuveze ukuthi izisebenzi bezizisebenzela njengawo wonke amalanga. Kobulawayo lakwamanye amadolobho amancane emhlubulweni weMandebeleni lakho bekungesifanayo. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Ababalisi abezempilakahle abagoqela abongi labodokotela kanye lezinye izisebenzi zikahulumende ezichiyeneyo bahambile emsebenzini ngobunengi kobulawayo njengenhlala yenza njalo bekungakhanyi ukuthi kulokukhalala umsebenzi okuqoqiweyo. Istudio 7 ethekelele endaweni ezifana leMathebeleland Government Complex duzane lakomsitheli, eNasty Library, eZimra, eNthethwandaba lasezikolo ezifana leMasuku Primary, iMaphisa Primary, leEvelyn Secondary, lapho esithole khona izisebenzi zikahulumende zizisebenzela kuhle kodwa zalile ukukhuluma lalumsakazo. Isikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni iAtuz umnumzana Themba kuye moyo uchasisa kabanzi ngohlelo lolu.
Okwakuqalaqala vele kunzima namhla ukuthi sithi bangaka abantu abangayanga emsebenzini ngoba iningi lababalisi likuzeki kodwa bonke abatshayisileyo izolo abakuzeki abakabuyeli emsebenzini. Bese sibuyele emuva bona bade besezikolweni kusukisela 10 days abanye bekuzeki sikhangele ukuthi emakhaya 45% bayafundisa, meaning 55% yabantu abakho ezikolweni.
Ababalisi bathi bafuna ukuholiswa ngedola leMelika, njalo bathi kumele baphiwe US$540 ngenyanga. Umoyo uthi uhulumende engaqhubeka eqinisa ikhanda, abasoze babuyele emsebenzini ngethemu ezayo.
Na idecision ilingekho, kuzaba nzima ukuthi isikole ngoSeptember sivulwe, ngoba sikhangela ukuthi kathesi umuntu nxa engelamali uzayithatha ngaphi imali.
Ilunga ledale lephalamende kobulawayo unkosikazi Jasmine Tofa uthi lanxa nje abaningi behambile emsebenzini, izisebenzi zilelungelo lokukhalala umsebenzi ngokuthula.
Ukutshengisela kwakakathekile, kodwa okufunakalayo ukuthi kwenziwe kungabi lomsindo. Isinqumo somthetho u-section 58 lo-59 wesinqumo seZimbabwe uthi wona wonke umuntu lelungelo lokutshengisela, kodwa kungabi lobudlwangudlwangu, kungabi lomsindo. So lami ngifisa ukuthi ngabantu betshengisela kube kwenziwe ngokuthi
unobhala wezemfundo kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Benny Moyo uthi uhulumende kumele aphathe izisebenzi zakhe kuhle, njalo aziholise imali eziyifunayo ukuze zenelise ukunakekela imideni yazo.
Singabantu ababhadala iteksi, sibona uhulumende lobandlululo ubhadala amasosha lamanesi imali ephezulu, amatisha namaphoyisa abanika imali encane. So siyazwisisa ukuthi isevisi zakuma bativele yiphi isevisi yakhona. Ngabhadala abantu abasebenzayo kuhle uhulumende, yikho lapho sikholelwa khona thina.
Umzali unkosikazi Nesisanyathi laye ufakazile ukuthi abaningi bahambile emsebenzini, nanku uthi abantu bakhe bayile esikolo bayaloba imihloliso.
Sivele simanga kakhulu ngoba abantwana bebekhona ezikolo njalo bebhala imihloliso, ababalisi labo bebekhona bezokhangela abantwana bebhala imihloliso. So siyananzelela ukuthi ababalisi labo balala uthando lokuthi abantwana bethu bafunde, njalo lathi siyakubongela lokhu ukuthi bayenelisile ukuthi babekezele nje okusikhatshanya ukuthi abantwana baqale bebhale imihloliso then bengikhona bezatshengisela. Kodwa okukhona esikufisayo ukuthi njengoba besihloniphile lathi bayekele abantwana bethu babhala imihloliso, ukuthi uhulumende abazwele abanike lokhu abakufisayo, ngoba siyananzelela ukuthi nxa khathesi bengakwenzanga izikolo azingeke zivulwe, bazawukhalala umsebenzi ngesikhathi izikolo kumele zivulwe. Esikufisayo nje ukuthi baphiwe imfanelo zabo ngendlela abafisa ngayo, ukwenza ukuthi labo bathakazelele ukusebenza.
Sehlulekile ukukhuluma nomphathintambo obona ngendaba zezisebenzi zikahulumende umnumzana Paul Mavima ngalolu daba, kodwa uhulumende uthi uzimisele ukulungisisa izikhalazo zezisebenzi zakhe lanxa nje esithi akalamali. Uhlelo lokukhalala umsebenzi lolu ngolwensuku ezimbili, ngakho lukhangelelwe ukuqhubeka kusasa. Yimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Amapholisa athi asephenya udaba lwelunga lezanu PF umnumzana Abiton Mashanyika oyetheswa icala lokutshela abasekeli bebandla elibusayo eMberengwa ukuthi babulale umkhokheli we-TCC umnumzana Nelson Chamisa labasekeli bebandla lakhe. Lokhu kuvele encwadini yesezandleni zeStudio 7 elotshelwe igqwetha likaChamisa unkosikazi Beatrice Muthethwa lipholisa logatsha lwe-CID eHarare u-Assistant Commissioner Mushoriwa ngemva kokuba umthethwa ebhalele amapholisa abezeki labeZimbabwe Human Rights Commission ekhonona ngokuthi kungani uMashanyika engakabotshwa yena etshotshozele udlakela olufaka impilo kaChamisa engozini. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli seTCC umnumzana Gift Osterlos Siziva.
tibaleleke eZimbabwe Republic Police ku Commissioner General sebenzisa ama lawyer yethu ke uBeatrice Mthethwa ngendaba yokuthreatenwa kwempilo kaMongameli wethu Advocate Nelson Chamisa. Leyo asonto esiyithatha kancane yinto enkulu kithi ikakhulu sikhangelela ukhetho luka-2023 ngenxa kubana iZanu PF angeza ke yacabanga ukuthi yona ile monopoly phezu kwelizwe lethu, ilizwe leli ngelethu sonke, whether ngu-TCC yiZanu yiZaphu ngumthwakazi singabantu beZimbabwe. Akula muntu olelungelo lokuthreatena ukuthi abulale umuntu ngendaba zombangazwe. Yikho sisiya ke emapholiseni njalo sisiya emadala ngenxa yokubana ke kunenge abantu bebojwa ngendaba zokuthi ba-incite i-public violence. Lo ngumuntu o-incite ukubana ke omunye into ebulawe ngendaba yokubana ke usebandla eliphikisana lebandla lakhe. Okuyinto esingayikhangelanga ngoba yipolitics ezakhekhe, yipolitics zasendulo. Kufanele ukuthi sikwanise ukuhlala sonke njengabantu beZimbabwe, irregardless ukubana ke ungendawo yiphi uvela ngapi, ngoba iludubo lezanu PF olobandlululo lokwethusela abantu lokusebenzisa i-violence against anyone abangaphikisani la siyabazi yikwenza kwabo. Yikho ke sikhambe emapoliseni njalo siza escalate indaba kubani ye-Southern African Development Committee lakwa-African Union ukubana bebone ke ukubana ke sidila labantu abanjani. Njalo sisuka lapho siye emapoliseni senzela ukubana amapolisa ethathe ke ama-steps ukubana indaba leyilungiswe. Ukwenzela ukuthi abatsha bethu nxa be-exercise i-freedom of citizen arrest ubane banjwe ehanjiswe emthethweni ngenxa yokubana asoze sime eze banjwe ngoba isigilamkhuba. So yinto esingayikhangelelanga, yinto esadila layo thina njenge-government ebuyayo ngoba sivumele ukubana ke umuntu ke esithatha ngathi ke singabantu abengala malungelo akwanile elizweni lethu.
Umnumzana Gift Ostalosi Siziva ngomsekeli wasikhulumeli se-TCC. Uzulu wakobulawayo ukhala ngenqwabanqwaba zengcekeza esezigcwele ndawana yonke kuleli dolobho, kubika uBathabile Masuku.
Izakhamuzi zikhala ngokungavuthwa kwezibi zisithi lokhu kungabangela ukuqhamuka kwemikhuhlane edalwa yingcekeza. Umasipala yena uthi uduho yikuthi izimota zakhe zifile. Izibi lezi zigcwele emigodweni lasemakethe lapho okuthengiswa khona izithelo lezilimo ezihlukeneyo, njalo iphunga eselilapho selitshaqisa inhliziyo. Ilunga lenhlanganiso yezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Joseph Nkomazana, ukhuthaza ikhansili yakobulawayo ukuba iphange ilungisise lolu daba.
Esikubona phakathi edorobheni lakobulawayo kuphonga ukuba lezibi nje yonke indawo, sifisa ubana ngabe ikhansili yawukhangela khonokho. Nje kusuke kungani ikhansili kulokunye ekwenzayo, kodwa bakhuluma nge-service delivery, bakhulume ngokuthi khona abantu bebabhadala izimali, bakhulume ngokuthi khona abantu babhadale nge-forex, bakhulume ngokuthi khona imali zabo zizayindekswa zihambela le bank rate of the day, kodwa bekhohlwa ukuthi khona idolobho lingcolile. Ikhansili kayikhangele kakhulu udaba lonolo ukuthi izinto lezi ezezibi zizagcina sokudala imikhuhlane.
Umnumzana Mike Ndiweni, umqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association, uthi ikhansili ngabe iyadinga amanye amacebo okuthi izibi zithwalwe ngesikhathi nxa imota zifile.
Indaba yengcekeza esigcwele idolobho lonke yindaba esikhathazayo kakhulu. Ungananzelela ingcekeza eningi ekhona kathe sisendaweni lapho kumele ithwale khona. So kuthi ukuthi idolobho lakobulawayo kumele ukuthi lidose amasokisi lithwale ingcekeza. Ngiyabona even emalokishini abantu bayakhala ukuthi iziba zithophandla zisathwala. Ngibone kulo mbiko futhi ovele esithi khansile ukuthi kulewo izigwenxa ezithize eziphambanise ukuthwala kwezibi, kodwa akube nemizamo eminye alternative mechanism angenza ukuthi ingcekeza leyithwalwe, ngoba nxa amaroli athwalayo efike kutho ukuthi sizalinda aze alunge na. Akulamzamo ethize yini engenziwa in the interim ukuthi kuthwale izibi lezi idolobho lihlanzeke.
Inkosikazi Wendy Mlotshwa, ophila ngokuthengisa emkambo, uthi idolobho lakobulawayo alisahlanzekanga.
okunye sikubonayo ukuthi izivele ziyahlala isikhathi eside sokuhlangene yonke into impukane sezilapho lomnuko wangkhona usayenza okuphinda futhi kusethusa ukuthi umpukane lezo zibuya futhi zizohlala entweni zethu esizithengisayo especially ama-vegetable xa sokunjalo wayesithi sonke sikwaziyo ukuthi kuyageziswa abangela abantu ukuthi umuntu uyathenga ahlaphoseka emntwanyeni ingozi esiyibonayo lapha ukuthi isithi council ingayekela ukukunanzelela izagijimisa inyoni ezimbili ngesikhathi esisodwa abantu sebegula lokuthi izibili ezo zibuthwe ngakho kunye siyakunanzelela kulama-expenses amaningi khona lapho ukuthi belaphisa abantu labana abagulayo ngoba kuyini izibi zonto ezi abangazithathiwo ngesikhathi ezidala ukuthi abantu banjani bagule okuyikho kusethu bathengisi lapha emgwaqweni imizamo yokuxhumana lekhansili ngodaba lolu yehlule ngoba bebelokhu bengakaphenduli imibuzo ethunyelwe ngumsakazo lo kudokotela Edwin Sibanda ongumqondisi wezempilakahle ekhansilini kodwa ikhansili yethule umbiko ichaza ubunzima ehlangana labo obenza yehluleke ukukhipha ingcekeza endaweni eziningi umsekeli kamqondisi wezemvelo i-environmental health kukhansili umnumzana Charles Malaba wethule umbiko esithi idolobho lakobulawayo kumele libe lezimoto ezingamashumi amabili lanhlanu ezithwala izibi kodwa esikhathini esiningi azidluli ichumi eziyabe zisebenza kuhle ngimele istudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kulezi zalwane zeZimbabwe eziyisithupha ezihlala kwele Bhilithane lakwele Ireland esezibambe iqhaza zathatha amanyathelo okuthuthukisa ezemfundo elupane esiqintini elupanda esiqintini selupane lapho ezidabuka khona ngokwakha izindlu zokufundela esikolo kanye lokuncedisa abafundi abaswelayo ngokubathengela ingwalo. Ngeviki edluleyo kuqhutshwe imidlalo yokuqaqa le nguqu eChaya Mathole Primary School ebiyingxenye yenhlelo zabayisithupha laba. Kubika u-Ezra Chisosbanda.
Bekungasiba bantu bekuyibunyonyo ziphuma ngobuningi bazo izakhamizi zelupanda zisiyabukela imincintiswano yemidlalo yabantwana besikolo zalesi sigaba. Imidlalo le iqhutshwe ngenjongo yokuthuthukisa ukubambana kwabantu bakulomhlubulo. Uhlelo lolu luqoqwe ngabayisithupha abahlala phetheya amasamariya alungilela abalisa u-Onele Gumbo Mkhombo Primary School uThemba Sibanda ke wephuma kanye Primary School uFrancis Gomazare weLihlo Primary School uLungile Gumbo eMasungamala Primary School uBongani Gumbo eChaya Mathole ke khona ngale kanye lo Maqhawe Mazula weSipophoma onguye isikhulumi ochaza ngokwabenza abacabanga ukusiza isikolo zabo.
Uhlelo lolu luhle kakhulu bakithi siyabonga kakhulu laba baphathisayo ngoba uyahlanganisa izikolo ilenza abantwana labo bethole entertainment ileza khamizi konke lobuganga ubuganga bungehla esigabeni siyazi ukuthi sports siyanceda kakhulu empilweni zabantwana siyenza ukuthi umzimba uhlale umuhle ngazo zonke izikhathi.
Unkosazana Seneliso Sibanda ngumbalisi elihlo Primary School njalo bengumqondisi umncintiswano yenguqule yokuqaga le enziwe ngempela sonto
nje sihlangele iLupanda cluster which is 6 schools okuhlanganisa elihlo eMasungamala Phuma kanye Sipophoma Mkhombo and Chaya Mathole. So there is ama former students awe Lupanda cluster but decide to give back to the community through sport.
Isikhulume besiqakathekile kulomkhosi bekungu-inspector wezikolo zonke Lupane ngomnumzana T Ndlovu okhulume ngokuqakatheka kwemidlalo.
Imidlalo yona le esiyeyisayo iyenza umuntu athile. Saye sizwe abalandela imidlalo yebhola ukuthi bakhona abadlali bakwamanye amazwe abahola inkalakatha zezimali yena umuntu engenzanga kuhle esikolo.
Omunye obekhona kulomkhosi umnumzana Sam Mathe ukhansilo wakulindawo.
Wena iyababonga abadoda la. Ngintima ingayiqhubeke senzenze vusa indawo yabo hayi so abantu abantwana abasakwazi ukuthi lingenza njani kuyahlangana ngoba ukuhlanganisa abantwana yabo kungadala ukuthi bephinde beyihlala lesekendari ngesazana nje.
Isabelo seLupanda singaphansi kweLupane East umele walindawo edala lephalamende umnumzana Mbongeni Dube uthi uyabonga.
Siyathaba kakhulu ukuthi njengabanikazi beLupanda njengabantwana abakhulela uLupanda bafuna ukubona iLupanda isiba lotshintsho okuyinto enhle kakhulu. Sibe sesizobonga njalo ngalokho kade kukhona esigabeni ezemidlalo abazenzayo iminyaka yonke bencedisa kakhulu ezikolo zabaphumakizo ukuthi kube nemidlalo yenguqu lapho esibona khona abantwana beveza amatalenti abo.
Emdlalweni wezenguqula kubhola lokuqagala amantombazana kunqobe isikolo seMathathole esisathanyela inkezo zonke. Ukwazazana phesha imhlanga ongumbalisi kulesi sikolo ujabule okwamagama.
Siyathaba, it was a great improvement. Last year sasingani isiduku, but this year siwinile. It shows ukuthi we worked very hard, both team, netball and soccer, sasesiwina. Next year futhi lapho siyayithatha. Vele bekungayenzi ukuthi lingenile lapha ekhaya wonke amatrophy abebephuma. Sesifuna wonke sale khona, sithabile sibili.
Bekubuhle okwamagama njalo inzalo yalindawo ithi yaphambili izithuthukisela isigaba sayo ikakhulu ezikolo zona ezitshele nzima ngokusilela kwababalizi lokuswela imfanelo zokusebenzisa. Ngimela isithuto 7 eChamathole elupane elupane, igama lami Ezra Jesus Banda.
Onke waba ngumongameli weMelika umnumzana Barack Obama useveze abaculi athi uzalalela ingoma zabo lonyaka abagoqela abakwele Nigeria abane. Abaculi laba nguBurna Boy, uTems, Fills, loBNXN. Obama uveze lokhu ekhasini lakhe le-Instagram. Abaculi laba ngabanye babahlabeleli baseAfrika abalengoma ezidlalwa emsakazweni yaseMelika. Live Talk lamhlanje sikhangela ukukhalala umsebenzi kwezisebenzi zikahulumende obekuqoqwe namuhla lakusasa zikhala ngeholo eliphansi. Umnumzana Godfrey Dube omela iwange West edalele parlamente engwebandla le-CCC uthi noma belubongela uhlelo olwama-electronic passports olubikwaso luzaqhela luye esigabeni lasemadolobheni atshiyeneyo eZimbabwe kanye lase-South Africa, uhulumende uthethe isikhathi eside ukuthatha leli nyathelo. Nangwe xoxa lokugeyina kumete saiti owe Studio 7.
Uluhlelo lolu okhuluma ngalo olama passport osolufakwa elizweni jikelele lulethwa nguhulumende. Kuluhlelo oluhle esingathi siyabonga ukuthi sesihambe ngakulesi isibanga. Noma nje kuyinto okwakumele ngabe zenzakala kudala, because we talking of ukuthi sokule 42 years ikho ababantu besiba le access yokuthi bathole ama passport. Kanti ke ukhangela kusakhamizi kakhulu especially leze engizigogeleyo ngewange West ziyathokoza ukuthi sokule office ewange. Kanti ke bebefisa ukuthi lase eVictoria Falls njengedolobho elikhulu kube le office yama ma passport. Kanti ke kunjalo seselokukhala ngebantwini lathe sikubonayo njengabakhokele ukuthi indaba yama passport yibirthright yomuntu wonke. Ulumuntu wonke kumele abele access yokuthola le passport, whether ngumntwana kumbe ngumuntu osekhule kangakanani, kumele abe lilungelo lakhe ukuthi ayithole ili passport.
Lithini ngentengo yama passport?
Ama passport lokho edura, noma sokulula ukuthi atholakale, but kuyadura ukuthi izizalwane ziwathole. Ngabe kulohlelo olokuthi izizalwane ezeZimbabwe ulumuntu uyahle athole ili passport njengokuthi li birth certificate siyithola kanjani, lesithupha sisithola kanjani, ili passport kungabi kwalo lwalabo abanothile humbe for the elite only. So it is sasalwane zalezo ngisokela lokho ebekhala ukuthi hayi babo ngokuthi sokuse duze, but it is still unaffordable to many abantu kabaka yenelis ngemali ezifunakalayo ukuze umuntu athole le passport. Ukuthi kuyenzwe i-electronic the system kuyinto enhle, ukuthi kufinyelelwe ebantwini kuyinto enhle.
Umnumzana Godfrey Spanda ubexoxa esewange lo Gaina Gumede site o Studio 7. Kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe namuhla sixoxa lo Mnumzana Trust Ncube odabuka ePlumtree osebenza kwele South Africa. Nangu exoxa lo Gibbs Dube we Studio 7.
Egolini ngifike lapha ngo-2011. Ya, asho ukuthi ekufikeni kwami ngafika ngisiza kumfowethu. Umfowethu ebesenesikhathinyana ekhona lapha ngeGoli la ethi hayi ngizozama nami, mhlawumbe kungaba ngcono. Ngafika kuye, ngafika ngahlala naye, kodwa njengomuntu wayenonkosikazi wakhe naye lo mntwana, kwangathi kuba nzimanyana. Wase ngicelela komunye umfowethu naye owesihlobo sakithi khona ngahle ukuthi ke ngifihle ikhanda kuye. Ah, sahlala sahlala, impilo yaba nzima. Wathola ukuthi umsebenzi anguwutholi. Hey, yagcina indoda la isicomplaina lapho ukuthi hey, nike ngigcine ungayenzi lutho, so kuba nzimanyana. Ubona nje umuntu ukuthi hayi ukhathele la engawo. Ah, and then now from lapho aqala ukuzamazama nje ukuthi ngikhumane labanye abantu abayisihlobo, mara isihlobo lezingathi zikudenyana nje kanjalo. Nike ngizamazama, ngithola tholo ngamaphisi job okungatheni. Umnyaka waba nzima mpela kakhulu kimi u-2013. U-2013 waba nzima ngoba ngagcina sengisukile esihlobeni zami sengisiyahlala nje labafana abakithi abasendaweni njalabo sebengigcina nje, kodwa bethi hayi ukudla nawe uzozibonela.
Yes, siyakwazi ukuthi sibili wadubeka okunye okumangalisayo. Wagcina ke usuthola njani umsebenzi?
Ngisho ukuthi labo abafana bona laba ababengabasendaweni yakithi kwivillage yakithi, kwaba nomunye nje ongizwelayo la ebona ukuthi indoda leyo ithwele nzima, ngoba ngangiswela le nto yokudla mpela. Ah, indoda lana yabuya ekuseni nje yathi khonana, awu ndoda nyokulele niwasebenzi. Umlungu wami yazi ukuthi ngibuye lomunye umuntu nje ozobuye ezohlala nami, sibheke indlu yakhe ngoba indlu leyo uyithengile manje. Abantu babehlala lapho bebeyayijikile bakhithiwe lapha endlini, so uthe ngibuye lomunye sibe babili. So ngemali ukuthi kuzoholwa kwemalini, uzofika ukhulume la uzikhulumele. Hayi, okay, ngivele njengendoda ngasebenzisikine lo mlungu yena lo wayengiye ngiqhashile nikeze 100 rand enomngane wakhe. So lelo langa umngane wakhe futhi wafika naye khona lapho, asuke wasikhulumisa nje khona lapho, wasibona ukuthi hayi siyasebenza. Esibuzabuza nje imibuzo nyana khona lapho amagama nje asimtshela nje kahle, hayi foleni nje futhi lo mlungu ebuze. Futhi mhlawumbe abuye amalanga elandelana lokhu efika nje asi-check-a and right madoda and right. Ah, okay, efike ngelini langa uma efika lapho uyafika uthola sengingaphandle mina lo mlungu sesixabene lo nguyeke ngiqhashile nikeze 100 rand. Sicabana nje sibanga imali, imali yofanele nginikeze, lo fanele nginikeze 700 ngoba ngaku from Monday to Sunday wasenginikeza imali, wanginikeza 400 rand. Ngithe ngiyathi ngiyazama ukuthi ngiyakhalaza kuye lapho nawuvela wangixosa. Lo ma efika ungithola ngingaphandle, ngithole isikhwama sami.
So ngazohamba njani khonapho-ke? Sizokuthiwa wagcina usiba ngulo muntu osebenzela abantu emayadini khonapho, akusiyela ngamafutshane ngakhonokho.
Alright, and then lo mlungu sengibuza mina ukuthi umsebenzi uniyawufuna, ngithi umsebenzi ngiyawufuna. Ethi nginenye indlu mina, so umngane wakhe lo, nginenye indlu enginayo, so engifisa ukuthi ungaya khona la uyoyibheka ngoba ngiyithenge manje nami. Shouthi umlungu lo vele benebhizinisi lezindlu. Okay, ngingami ngijabule khona lapho umlungu ehambe nami mpele endlini akhe, fike hayi indlu yami yona le. Ah, okay, umlungu siqhubeke. Mayethi yafika following days ongikhangela wathi ukuthi ngibhizi mpela ejarasini sokuhle kakhulu. Ah, wajabula umlungu mpela, washutha izithombe, wasendela unkosikazi wakhe ukuthi lo muntu ebengishiye lapho yabona sokukuhle njani ejaradini, ibheka laphandle nje kwi-pavement la kuklini njani, akula maphepha onke la belahlwa ngabantu lababhodlelanyana la abantu ababephuza utshwala befika belahla amabhodlela nje phambili. Ngikline yonke into ngaklini. Umlungu wajabula kakhulu, wasesithi ngizobuya ngizokulanda ngelinye ilanga ngiyenginela kwami la engihlala khona. Oh, okay. Ah, nyampela umlungu abuye kwi-weekend abuye ngithathe ahambe nami, fike hayi ngitshele umthinyele nje lapha phambili efranti la ngemuva ngale uhambe uyoklina khona, angibonise avalele izinto zakhe nje ngendlela yo. Ah, okay, angikline ngikline 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 ngikline. Akube kuhle kakhulu, umlungu ajabula anginikeze imali.
Akusitshela ukuthi ukusebenza ezingadini uqale nini?
Ngiqale ngo-2015 ngoba ngabona ukuthi umlungu lo uthi mhlawumbe kakangithembi kakhulu ukuthi ngingasondelana le family yakhe ngibe duze naye. But ngokubonisa kwami ukuthembeka ngo-2015 waqala ukungibonisa ukuthi nginomshini kanje we-four wheel okhathutshane kanje kanje namathuluzi aphelele kumina bo-extension kanjalo, so ngicela ungenzele lapho ephambili. Ungathola ukuthi umshini wami angikwazi ukuthi u-operate kanjani, wabuya wazongibonisa, wayehlisa wangibonisa, hayi so ma ufuna utshani kuyehleke ubamba lapha nala, ayinashesha lami ngafunda kona lokho wasengelela ke kuma next door ukuthi hayi imali ifuna umuntu ongalisiza ngekini noma ngokulikhathela utshani nami ama next door asiqala ukungibiza ukungibiza until isitarati sonke sinemetheka singijwayela.
Umnumzana Trust Ncube yisizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Kwanele Mthwakazi lekhombulelo uyalandela uhlelo lwe Live Talk. Yimi untungamile inkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara.